Delete to machine. Future king me delete to machine. Right on E. Shota sana not fake na tarambana. My ex. Love it is sweet pamwe hazvipere mushe. My ex. Zvakapera wani inga taipengesana. My ex. Takunge ma enemies pasina tadza. My ex. Kana waenda go in peace go zone shotesa. Kundi zvimbisa uchida kundi onesa. Zvakumakisa pafeya unoshoresa. Unhu wakadhakwa ende chimbomiswa. Hanzi ndaga ona mumwe ndaga move on. But namba dzako ndaka chengeta mufoni. Ndikuposta kuma 9 kuti on. Hamutsi urike. Shotesa now not fake kana tarambana. My ex. Love it is sweet pamwe hazvipere mushe. My ex. Zvakapera wani inga taipengesana. My ex. Takunge ma enemies pasina tadza. My ex. Kungo separator handi china peace. Better hangu ndingo visa namba nema fix. Embeza wakatenga rega ndizi peace. Rege kufunga ndisa pinda chick. Pera kweru doimi imwe nau. Neta kungo kigwa moyo kunge navu. Beta zvako uende musoro bangu. Urege ufunga wanie zvangu. Shota sana not fake kana tarambana. My ex. Love it is sweet pamwe hazvipere mushe. My ex. Zvakapera wani inga taipengesana. My ex. Takunge ma enemies pasina tadza. My ex. Kana waenda go in peace go zone shotesa. Kundi zvimbisa uchida kundi onesa. Zvakumakisa pafeya unoshoresa. Unhu wakadhakwa ende chimbomiswa. Hanzi ndaga ona mumwe ndaga move on. But namba dzako ndaka chengeta mufoni. Ndikuposta kuma 9 kuti on. Hamutsi urike. Shotesa now not fake kana tarambana. My ex. Love it is sweet pamwe hazvipere mushe. My ex. Zvakapera wani inga taipengesana. My ex. Takunge ma enemies pasina tadza. My ex. Kungo separator handi china peace. Better hangu ndingo visa namba nema fix. Embeza wakatenga rega ndizi peace. Rege kufunga ndisa pinda chick. Pera kweru doimi imwe nau. Neta kungo kikwa moyo kunge navu. Beta zvako uende musoro bangu. Urege ufunga wanie zvangu. Shota sana not fake kana tarambana. My ex. Love it is sweet pamwe hazvipere mushe. My ex. Zvakapera wani inga taipengesana. My ex. Takunge ma enemies pasina tadza. My ex. Shota sana not fake kana tarambana. My